Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzedu za nasi china kukazi 8/2018. Makakatanwa oende ramberi mu MDCT mutauriri wavachangira eva Luktamborinyoka vachiti Nelson Chamisa ndivo vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika ukuo mutauriri webato wa Obed Gutu vachiti Elson Mudzuri ndivo vakafano bata chigaro chavachangirai. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzotaura pamusoro pekusagadzikana kuri mu MDC inotungamirwa navatsvangirai. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvokurudzirwa kunyoresa kuvhota muZimbabwe. Chirongwa cheBVR Mop Up chinopera nhasi, masangano akawanda achikurudzira kuti chiwedzerwe. Hurumende inoburitsa urongwa hwemari ichiti zvingabatsire nyika zvikuru kana vanhu vakashandisa makadhi avo ekubhanga mukutenga zvinhu pane kushandisa mari yemusho. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvinoreva kusagadzikana kuri muMDCT kuvanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisa yanoti 909 a.m. ne 4930 13860 6080 15580 ne 15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 a.m. mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tichange tiri kutarisa makakatanwa ari kuenderera mberi mubato reMDCT.